Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 8 Nyamavhuvhu 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba kana kuti Heroes Day. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center rinoti sarudzo dzinoitirwa zvizvarwa zveZimbabwe zvisinei nebato ravanotsigira. Dare reSenate yeAmerica nezuro rakavhota 51-50 kuti bhiri reInflation Reduction Act rive mutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe iri kurangarira magamba enyika akarwa hondo echimurenga. Vanhu vane maonero akasiyana, vamwe vachiti magamba haana chaakafira sezvo upenyu hwanyanya kuipa kupfuura zvavakanga vakaita panguva yekutonga kwevarungu. Tabata nhengo yebato riri kutonga reZANU-PF Dr. Frank Guni kuti vatiudze maonero avo pazuva ranhasi.
Nhasi tiri kurangarira zuva remagamba akarwira rusununguko rwenyika yeZimbabwe. Iri zuva rakakosha zvikuru rinofanira kuzikanwa nekucherechedzwa nemwana wese weZimbabwe kuti dzive nhoroondo yenyika yedu, kuti takambobva kupi, takananga kupi. Izvi tinozviitira kuti vana vemazera madiki vakazvarwa tavane kuzvitonga kuzere kana kuti maborn free vaziye kuti nyika iyi haina kungouya, hatina kungoipiwa, takatoita kuirwira kuti titore masimba enyika yedu, kuti tipe masimba kuvanhu, vanhu vagogara muzvakanaka. Ndinodawo kuti tisondedze vanhu kuti rizuva ratinorangarira kuti vakomana nevasikana vakaenda kuhondo yechimurenga kuti tirwise vapambe pfumi vakanga vakatapa nyika yedu. Taidawo zvakare kuti tinyambe tichitondedza nekuchenjedza kuti shuviro huru yenguva yehondo yanga iri yekuti tiwane rusununguko nekuzvitonga kuzere, kuitira kuti sevana veZimbabwe tigozodya tese pamwe chete rifa renyika yedu, tichiona kuti upfumi hwenyika yedu, zvipundutso inobuda muupfumi hwenyika yedu, pundutso iyoyo inogoveranwa nevana veZimbabwe. Kuto zvakare kuti ndiise mucherechedzo nomunengedzo kuti mukaona pamarinda enyika kuNational Shrine kana kuti inonzi Heroes Acre, pane guva regamba risingazikanwe, kana kuti pane guva regamba rakatsakatika risingazikanwe kuti riri papi, the tomb of the unknown soldier. Uyu mucherechedzo wekuti nyika iyi yakarwirwa, tinotori nemapfupa akazara kumasango enyika yedu, vamwe vakafira kunze kwenyika kunana Zambia, kunana Mozambique, vari mubishiro kugadzirira kuzorwisa mpambe pfumi. Vana ivavo vakarasika mabhonzo avo akatsakatika. Saka vanhu vatinofanira kupa ruremekedzo rwakakurisisa chaizvo. Kana paine vanhu vanofanira kupiwa ruremekedzo munyika yedu yeZimbabwe, vanhu vakarwira hondo yekuti tiwane rusununguko. Hakuna zvevamwe vanhu vangapiwa ruremekedzo rungapfuura kana kuti rungadarika vanhu vakarwira rusununguko rweZimbabwe. Zvinofanira kunge zvichizikanwa nemunhu wese izvozvo, kunyanya-nyanya nevechidiki.
Avo vange vari nhengo yeZANU-PF Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tabatavo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vazvidzai ruzidzo kuti tinzwewo maonero avo.
Tinozviziva kuti zuva ranhasi izuva guru kunyika yeZimbabwe. Izuva ratinoti isu tinenge tichiyeuka magamba. I know kuti vazhinji havazoziva kuti a Heroes Day is not a day of celebration, but it's a day of remembering our heroes. Zuva ranhasi zvechokwadi tofanira kunge tichiyeuka mabasa akaitwa nemagamba edu akatisunungura nyika yeZimbabwe. But it is very unfortunate kuti vatinoti magamba munyika yedu kana kuti vanonzi magamba munyika yedu zvino zvakuchinjwa nenyadzi matongere yenyika kuti kutunzi uri gamba unofanira kunge uri nhengo yeZANU-PF, which is very unfortunate. Vamwe magamba enyika ari kutadza kurecognizewa kana kuti kuyeukwa kuti iri gamba simply because anenge asina role yaakatamba kana kuti akaita kuZANU-PF. Izvo ndozvati kuti kuve gamba kana kuti kuve gamba muZimbabwe zvinhu zvaakuabhuzwa nenyaya dzepolitics. Hatifaniri kunge tichitarisa kuti munhu anosapotei kana takuda kuyeuka kuti munhu igamba reZimbabwe. Ndinoona vaorivha mutukudzi vakaimba rwiyo nechekuita nemaheroes kuti vesana Jairos Jirivaivai, they were heroes, vanga vari magamba. Vana Safiri Madzikatire anga vari magamba, they were heroes. Vanofanira kunge vari vakatoiukwawo kana kuti vacheukwawo nevana veZimbabwe kuti we are remembering my heroes nebasa ravakaita kuvana veZimbabwe. But unfortunately bato riri kutonga iri riri kutora kuve hero richiti isaidza wanga uri weZANU kana kuti une chauri kuitira ZANU, which is very unfortunate. Toitawo kune munhu ashaya uyu anonzi Konde Mhlanga. Kwandiri nini gamba, because zvaakaita achiitira nyika yake yeZimbabwe zvikuru zvokuti handizive kuti sei vasina kumuitawo mutorawo kumuyeuka kuti igamba angadai ari kuhero seka uku. But tine urombo nazvo kuti ZANU-PF, the way it is taking munhu kuti ave gamba, it's wrong. Kwandiri it's very wrong. Ngavatore munhu kuti akaitirei nyika kuti anzi igamba.
Avo vanga vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vazvidzai ruzidzo vari parunhare kuOhio neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti vakavamba bato reZANU-PF vaNdavanding Sithole vanofanira kuremekedzwa. Bato reZANU-PF rakavanyima chiremera chekuva gamba renyika, asi vachinyora mubepanhau reSunday Mail vaMnangagwa vakati vaSithole vanofanirwa kuremekedzwa. Vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvakataurwa navaMnangagwa hazvina zvazvinoreva, sezvo vaSithole vakashaya makore anopfuura makumi maviri apfuura. Vachiti vaMnangagwa vanofanirwa kuudza vanhu pamusoro pezvavari kuita, pamusoro pezviri kunetsa vanhu zvakaita semabasa, zvokudya, mari dzemihoro nezvimwe.
WaSithole wakashaya December 2000. Iyo yahistori iyo. Handiyo nyaya yekutaura vanhu vasina mabasa kune matambudziko aripo nhasi unoyi. Saka inonzi distraction kuti vanhu vasafunge nemaproblema nhasi unoyi. Saka hapana zvazvinobatsira.
Sei vatanga nokungoti vaSithole, asi pane vanhu vazhinji vasina kupiwa ugamba uhu, asi mashoko iwayo munofunga kuti vanhu vanomatora sei?
Hapana anombovatora sei mashoko ari important ba, because iye zvino wana handizvo zvavari kufunga izvozvo. Vari kufunga zvinhu zvino zviri kuvanetsa muupenyu hwavo. 70% yevanhu kuZimbabwe vakazvarwa independence yatouya. Saka zvekuti kune magamba aya mamwe akaiswa kuHeroes Acres, vamwe asina, hazvisina nebasa rese, hapana zvazvinobatsira. Anogona kudoma munhu wese anenge afunga zvake. Zvimwe anofunga vaSithole kuti pamwe ndiye munhu aizikanwa kazhinji, pamwe zvichavabatsira nemavhoti here? Hapana zvazvinobatsira. Dai waitaura necorruption, dai waitaura nekushayika kwemabasa ewanhu, dai waitaura nedambudziko remasalaries emacivil servants, dai waitaura nezvinoshaika kuzvikoro nekuzvipatara ndizvo zviri mupfungwa mevanhu yezvino. Izvi zvavasitole dai wangu wasiya vachizorora zvavo wakashaya muna 2000 20 years dzapfuura.
Avo vange vari vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare nestudio 7. Tabata mutauriri wemhuri yavanhu vanenge Sitole vakaudza Studio 7 kuti pari zvino mhuri yavaSitole haina zvokutaura pamusoro penyaya iyi. Sangano re-Election Resource Center rinoti kunyangwe haro richinzwisisa zvipinga mupinyi zvakatarisana nekomiti yeZimbabwe Electoral Commission, pane basa rakawanda rinofanirwa kuitwa nekukurumidza maererano nekunyoresa vanhu kuvhota uye nekuvakurudzira kuti vatarise kana mazita avo ari mubhuku revavhoti. Vanoona nezvekuzvirongwa musangano re-Election Resource Center vaSolomon Bobosibunu vanoti kuti matambudziko aya apere, sangano reZimbabwe Electoral Commission rinofanirwa kushanda rakabatana nemamwe masangano akazvimirira ega kusanganisawo nevemapato ezvematongerwo enyika. VaBobosibunu vanoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kurangarira kuti kana sarudzo idzi dzichiitwa dziri kuitirwa vagari vemunyika zvisinei kuti vanotsigira bato ripi.
Chatinoona ndechekuti taitarisira, chatinotarisira ndechekuti tinenge tichingoti kana pakaregista 5.8 million tinotarisira kuti nhamba yedu inge yakati kwireiwo kusvika kuma 5 million ikoko zvichiendawo kumberi. Asi apa tinoona kuti uwandu hwatiri kuona husi kutofadza, kureva kuti tangowana hafu chete chidimbu chevanhu ivavo vakanyoresa kuvhota. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti panotori nedambudziko chairo kana pari panyaya dzekutarisa vazviri mugwaro revavhoti.
Zvingaitwa sei izvi kuti zvigadziriswe vaBobosibunu?
Chakakosha ndechekuti vanoita kuti gwaro rikwanise kuonekwa veZimbabwe Electoral Commission vanofanira kushanda nevamwewo vakawanda vemasangano anozvirega, vachishandawo zvakanaka nevemapato ezvematongerwo enyika, nokuti ndo vanogara nevanhu ava zuva nezuva rega rega. Saka zvinogona kuita nyore kana vanhu ivavo vakabatsira pakufambisa information yekuti basa rakafanana neiroro rekunge richiitika. Uye zvekare vanhu ivavo zvekare ndo vanogona kusimbisa kuti macommunities ange achiziva kuti mazuva nguva nekupi. Saka tichaona kuti dzimwe nguva vamwe vanhu vanga vasitorina information yacho yekuziva kuti zviri kuitwa kupi, vaizongoona matendi voshaya kuti chii chiri kuitika. Saka nekuda kwaizvozvo zvinogona kukonzeresa zvekare matambudziko akafanana nekuti vanhu vanotadza kuya kuzoinspector. Chimwe chatinoona zvekare ndechekuti vanhu vaigona kunge vasingatarisiri kuti kune basa rakadaro richange richiitwa panguva yatiri ine. Saka kureva kuti nenguva yavanga vachivhura zvekare kuti vanovhura kubvana nenguva dzemangwanani vachivhara kumazuva roruvira, izvi zvinoita kuti vanoenda kumabasa vashayikwe panguva yacho. Saka kureva kuti vanoenda kumabasa havawanani navo, nokuti ivo vanenge vachitotangawo basa kwavo, ava vachipedzawo basa kwavo, ava vachipedza basa kwavo. Saka iroro rimwe dambudziko ratikatoona zvekare.
Pari zvino sangano renyu pane zvarinoshora here maererano nekufambiswa kuri kuitwa zvinhu nemapato anopikisa pamwe chete nebato reZANU-PF? Pane chamunoshora here pane zviri kuitika?
Tingati chatinovakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ndechekuti sarudzo idzi kana dzichiitwa dziri kuitwa vagari vemunyika, macitizens enyika yeZimbabwe, zvisinei nekuti vanosapota bato repi. Saka kureva kuti kana vakakwanisa kufambisawo shoko kuvatsigiri vavo vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika, zvinobatsira chaizvo kuti tive neyatingati confidence mubasa rese rinenge richiitwa nezeki. Saka kureva kuti zeki inofanira kutora nhano yekushanda zvekare nemapato ezvematongerwo enyika, iwo mapato ezvematongerwo enyika wofambisawo meseji iyoyo, woita nhume inosvitsa shoko. kunzvimbo dzakasiyana siyana ichibatsira womira zvekunge vachinyanya kushoropodzana nekunge vachitukana vachitogadzirisa zvinhu zvichienda mberi nekuti sarudzo dze 2023 dzofanira kuitwa asi dzofanira kuitwa zvinhu zvese zvichinge zvanaka zvekare.
So kuona kwenyu munotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvichatambirwa zvakanaka here?
Takatarisa nyaya dzezvingangozobuda musarudzo hatisati taziva kuti zvingabuda zvakaita sei asi tiri kungofuona kuti kana mitemo ikange isina kunge yagadziriswa yezvimwe zviga zvakatemwa nevakanga vachiongororawo sarudzo nezvimwewo zvita zvekare zvinotaurwa nemapato ezvematongerwo enyika nematambudziko mamwe atiri kuona akafanana nemhirizhonga, kutyisidzirana, kutukana, kunyombana, izvozvo tinoona kuti sarudzo dzinogona kusafamba zvakanaka nokuti kana vanhu vachinge vatotanga kunyombana pari zvino zvinoreva kuti kwatiri kuenda mberi uko kunogona kusabuda zvakanaka. Panyaya dzekuinspectwa tinotarisira kuti maplatforms avanga akavhurika ese zvakafanana neyavanoshandisa yepawebsite yepadandemutande yakaita mazuva akawanda isiri kushanda tikavaratidza kuti dandemutande renyu harisi kushanda hapana chakaitwa ndofunga rakatozodzoserwa mazuva mashoma apfuura kureva kuti vamwe vanhu vachienda kumabasa vanoshaya mukana wokuti vange vachiita sei vange vachitarisa mazita avo nyange zvavo vasina nokuti muchaona kuti vanhu vakawanda vakainspekta vakainspekta nemamesages vanogona kunge vasina kutoenda fysicali kunoapia saka kureva kuti zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vanogona kuwanikwa panzvimbo idzodzo dzasiyana nekuenda kunopinda pagraund muchiti aingatirambei totuto kana kuti ngatiendei tinoisa tendi choita 5 days tiripo takamirira kuti vanhu vauye totoona kuti matambudziko iwayo anogona kuganhuka kana vakashanda vakadaro.
Avo vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobus Bunu vari parunhare kuDubai neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri weZion Christian Church, Bishop Nehemiah Mukendi, nezuro vakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vakurudzire runyararo uye kuita sarudzo dzakachena gore rinouya. Bishop Mukendi vakataura izvi kugokwe pagungano rekurangarira zuva rakafa vakatanga kereke yeZion avo vakafa muna 1976. Vamwe vakanga vari pagungano iri vanosanganisira mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa, mutevedzeri vamnangagwa vaConstantino Chiwenga, madzise gumi nematanhatu uye vamwe vakuru muhurumende. MuNewsday makare, sangano rePassenger Association of Zimbabwe ranyorera gwaro kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe nemukurukuru wemapurisa Commissioner General Gordon Matanga vachinyuta pamusoro pekunonoka kwemapurisa kusvika panzvimbo panenge paitika njodzi yetsaona mumugwagwa. MuHerald mune nyaya inoti uwandu hwevatyairi vanotiza mushure mekutsika vanhu kana kubondera dzimwe motikari huri kukwira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mumwedzi mitanhatu yekutanga gore rino pakaitika tsaona dzakadai dzinoita zviuru zviviri nemazana mashanu pakafa vanhu mazana mapfumbamwe ane makumi masere nevana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuti urume anodzina basa ngatikwanire ngatikwanire kamashaya zvekutaura nganyari vanotaura zvekuti kwanzi opposition party isina kuita congress haipindi maelection ngatikwanire ngazvikwa zvaanotaura ngazve zvekuita machaya vemusi wa29 nemusi wa27 nevakarongera Chiwenga ngatikwanire ngatikwanire vakadi kumisa kana by-election vakanokuona kuti vakaziwa ndosaka vakutanga kuda kuta kunhonga icho neicho zvarutoona kuti hakuna chinhu 2023 vakuzama kuda kumisa maelection kuti vasaitiwa maelection Nzabona zvakadaro. Kamu 2023 hakuna chinhu bora musango. Zvake zvemamasa zvamutiza muZimbabwe. Zvinoda.
Ee mangwanani pane pedyo yavanhu hapo pastudio 7 napanyiro yavanhu. Nini hangu ndoda kutenda vanonzi varugare gumbo avo mashoko avo akanaka. Ndoda kutenda varugare gumbo vanotipa mashoko akanaka ekuti nyika inotongwa chero nani. Zvisinei nekuti akarwa hondo kana kuti haana. Haikona vamwe vanoswera vachingoti hanzi nekuti haana kurwa hondo nekuti haana kurwa hondo. Hondo yacho yakarwiwana nababa vedu. Asi ivo vanonasa kuti kuhondo kwacho vakaenda vari vaviri nachiwenga wake ivavo. Ah, zvinotirwadza mani. Zvinotirwadza chaizvo chaizvo. Ndotenda hazvina mukoma bhorisi zvaanga vachitaura. Zvekuti hongu independence haikona independence irosi iriko yekurangarira magamba aya. Asi hapana chatinomburangarira magamba zvaakasiya aita chaizvo asi zvo zviripo izvo. Zvakabhuirwa nana baba vedu isu vachifa nezvaakuitika izvizvi kana dai vakanzi vamuka nhasi havangambofari netsvina dzavakuitika muZimbabwe idzi. Tsvina idzi ikonomi yadhakwa kufa chaivo.
Baba wandi hatandambuwa zvakadaro kuroku mudhara wedu akupengerana nemumakereki apa akupinda chechivhesi akapinda kwamwazha akuzoita mwazha akapinda majohani echishanu akundiri johani echishanu akanda ezvaanga ruzetisi kwamutendi akuzoita vanhu vekwamutendi ndakutofira kwedu kumasavadha avanangu yafuta achizviti musavadha havarumeka havana mudhara aperega akungopinda chechidzesi aitsvaka vanhu asi vanhu ivavo vari kuda kuenda kuvacheche ndovari kuswera masuti achidzinzira achivabira mavhuti avo i those same people anoda kuvati mudhara yeye hafungi achishandidzana nevatungamiriri vemakereke vatungamiriri vemakereke kana kuva muchirevesa tomuda zvokuenda kudenga siyanai nemunhu iyeye amaura kupidza iye mhene 2023 tanenge akadi asi ndikuona vanhu vachizofa because mweya wainawo because hazviitwi nemunhu ari mnoma zvongopinda chechi dzese dzese muchitsvaga mavhoti muchechi hazvinyadzisi izvozvo shuwa muri garwe zveshuwa.
Mangwanani mangwanani vashamarari vestudio 7 ana jonga akandemire anotanonoka hwande ndinokwazisai nevateereri vese ndinokwazisai. Inini ndinoti magamba ese hapana chaakafira. Magamba ese vakarwa hondo nozviti vakarwa hondo vese. Ini zuva iro handiri respect. Zuva iroro inini rotondifungisa nhamo yandiri kurwa iye zvinozvi. Hondo yavakarwa ivo itori diki pane hondo yatiri kurwa iye zvinozvi. Ari semagamba hayo inini mapenyu kana akafa mese hapana zvamuri, hapana zvamakaita because makafira muri dzevanhu vari muZanupf ndodzamakafira. Noti ruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe ruri kukanga waya. Tine mamwe magamba akarwa hondo iyika vari ana mujibha nachemubwido vakaitwa sei. Vamwe vacho vari kukanga waya vari mumarizevha, vamwe vacho havana kana chavainacho mukurarama kwavo. Motiudza kuti isusu tinofanira kuselebreta zuva iro, tinoricerebrate rechii? Isu tiri kusafa, tiri kutamba nhamo, tiri mune dzimwe nyika. Gonde ritorwa gaari furi yamakatorwa imini muri kuzwa yamakatorwa inini magamba acho. Ini sezuva iroro ndiri seni zuva iroro inini ndinoti no and ndinotondifungisa nhamo hombe ngavatarudzizavo pakarenda atomboridi because hapana magamba atinonotarda akarwa hondo. Ngavaidzosere kana zvichikwanisika ngavaidzosere kusunungura kwacho ngaitange futi hondo yacho because chatava titori muhondo kudhara titori muhondo kudhara because vakatotikonzeresera dai vakangosiya zvakadaro havo tsvaga zviri nani tatombotsvaga zvimwe zvinhu. Zvinorwadza zviri kuitika, zvinorwadza. Tatendangu ndodzoba jine ndiri muHeidelberg.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Dai
dare resenet ya America nezuro raka vota 51-50 kuti bili re Inflation Reduction Act rive mutemo. Bili iri richapa mari yokurwisa zvemamiriro ekunze yakawanda. Hurumende yeAmerica haisati yambopa mari yakawanda zvakadai kuti ishandiswe mukurwisa kwezvemamiriro ekunze. Bili iri richabatsirawo nemari mune zveutano kunyanya mukudzikiswa kwemitengo yemishonga zvikuru sei yevapfegura. Kuti tidzidzise zvakawanda tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha.
Uyu mutemo wemari inosvika $740 billion, mari inenge ichizoenda kumamiriro kunze ari kunyanyopisa anonzi global warming kana kuchinja kuri kuita kunze kweclimate change kuchange kuchiinda mari inosvika $400 billion inobva mumutemo iwoyu. Kwozoita imwe mari inenge ichiinda kumatambudziko anowanikwa namaamerikani kunyanya vakuru vaakurarama nemishonga namapiritsi kuti zvichange zvichizodzaswa izvozvo mishonga namapiritsi iwayo nemari inenge ichibva kumutemo uyuyuyu weinflation reduction bill. Saka tichitarisa isu mari zhinji $400 billion inoenda kune zvemaonero okunze ichange ichinetsera chaizvo makambani aya aya ari kugadzira mota dzamagetsi pamwe chete navanhu vanenge vachizotenga mota idzodzo vachange vachizopiwa imwe mari nehurumende pavachazofaila mateksi avo paya paya. Zvekare makambani anogadzira masolar panels pamwe newind miri dziya dzinoita kuti dzigadzira magetsi vachange vachizopiwa mari yokuita izvozvo. Zvekare vanhu vanenge vachishandisa magetsi mashoma mudzimba dzavo vachazenge vachipiwa zvekare mari inenge ichibva kumutemo iwoyu. Kwozoita mafactory achange achivakwa kunge achizogadzira zvinhu zvinoenge zvisingashandisi magetsi zvetechnology zvimwe zveizvi kana mafactory anenge achizogadzira masolar panels achapuwa mari zvekare. Saka mutemo une mari yakawanda zvisati zvambonyanyo kuonekwa mupolitics dzeamerica dzamazuva ano.
Takanangana neinflation kana kuti kudhura kwezvinhu, bili iri richashanda sei uye chinangwa charo nderei kana takatarisa panyaya yeinflation?
Chinangwa charo ndechokuti zvinhu zvisanyanyokudhurira vanhu zvakanyanya kunyanya nyaya dzemishonga dzatambotaura idzo kuti mishonga inenge namapiritsi zvinenge zvaakudhurira vanhu vomuamerica chaizvo kunyanya vanhu vechikuru vatinoziva pasi rose kuti vanenge vaakurarama nemishonga namapiritsi zvaa zvichidhura chaizvo zviri kutodhura chaizvo mishonga iyoyo. Saka ichange ichisubsidiziwa kana kuti hurumende ichange ichibetsera vanondotenga mishonga iyoyo. Zvekare ino mutemo uyu uchabetsera chaizvo kuti kuchange kuchibva mari kumakambani anomita mari yakawanda chaizvo pagore ndokune kuchibva mari dzacho idzodzo. Saka chitarisiro nechinangwa chomutemo uyu ndechokuti zvinhu zvakawanda wanda zvimwe zvisadhuriswa kunyanya izvo zvatataura zvokudzasa zvinozoita kuti kunze kunge kuchipisa zvinhu zvinodhura chaizvo kutenga motikari dzamagetsi. Saka zvichange zvichidzaka izvozvo. Zvekare chinangwa chomutemo uyu chinonge chinopotswa nenyika dzakawanda wanda dzinoita vana Zimbabwe ndechokuti kunenge kuri kuvaka inonzi pachirungu consumer confidence, chivimbo chavanhu vomunyika vanotenga vaya vaya kuti vafunge kuti zvinhu zvichanaka. Chivimbo ichocho consumer confidence iyoyo inongoita pachayo kuti zvinhu zvisakwira zvakanyanya, nokuti vanhu vakava nechivimbo chokuti upfumi hwavo chokuti mitemo inopaswa nehurumende ichavabetsera zvinoita kuti vanhu vanotenga kana kuti vanhu vabhajete zvinhu zvavo zvinozoita kuti kumabhizinesi uku vasanyanyokuvidza zvinhu, nokuti chirongwa ichocho chokufunga kwavanhu vanotenga ivavo kuri so important nokosha chaizvo. Saka mutemo uyu uchabetsera vanhu vomuamerica kuti vafunge kuti zvinhu zvichadzaka izvo zvichidzakavo nokuda kwechivimbo chavanenge vainacho kuhurumende yavo kuti inoita mitemo inovabatsira zvinenge zviri pachena zvisinei nokuti zvinovandwa.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichiti mosera zvakanaka.